This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 19, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paintanet pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reMDC Renewal Team ropeta urongwa hwekuumba matunhu pamberi pemusangano weCongress uchaitwa muna Nyamavhuvhu. Vashandi vemumabhanga votambira mutongo wedare reSupreme Court wekuti vemabhanga vowedzere vashandi wavo mari dzemihoro vachitarisa kuti kambani iri kushanda zvakadii. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato reMDC Renewal Team rinoti svondo rino riri kupeta urongwa hwaro hwekuumba utungamiri hwematunhu kuburikidza nekuumba dunhu reSouth Africa. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaSettlement Chikwinya vanoti danho iri riri kupawo mukana kunhengo dzebato ravo kudoma mazita evanhu vavanoda kuti vazotora utungamiri hwebato pachaitwa Kongresi yebato iri yekutanga pakati paNyamavhuvhu. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Prosesi yatiri kuita mukoma izvi zvino tirikana nemaprovincial conventions kwatiri kuti vanhu vange vachisarudza utungamiriri hwavo hutsva vachiuya kana nemazita avanofunga kuti izvi ndo rinogona kunge richiita. Inini ndakamirira bazi resarudzo kana kuti maelections ndiri ndiri kufamba nechikwata chiri kufamba matunhu ese kana maprovinsi ese. Sange tiri muSouth Africa tichipedzisa nekuti South Africa iprovinsi kana takatarisa nekumusangano kwedu. Vanhu vari kubuda nouwandu hwavo. Utungamiriri huri kubuda hwakajeka, utungamiriri hune vanhu vatinoimba kuti vanokwanisa kuunza chimiro chakajeka muvanhu vakakwanisa kutosvika pavanenge vachitaura nyaya yeshanduko muno muZimbabwe. Mazita ari kubuda akawanda akasiyana siyana. Sezvandataura pakutanga mukoma Jonga, musi uno kuzvagwa mwana regai tibhuya kutenderera kuti kana ari mwana musikana zita rake rinenge richinzi rakati, kana ari mwana mukomana zita rake rinenge richinzi rakati. Regai timbosiya zviri mudundundu kuti Congress taakupemberera ndokuti mhemberero dzacho dzigunyatsonyakidza dzakawanda. Iye zvino ndikati ndenge kutaura mazita ndingavhiringa vamwe vasati vaona mukana wokutaurawo mazita avanoda.
Kupatsanuka kwakaita bato renyu vamangoma nevamwe vachibvawo mubato iri, kune zvakakukanganisawo here muutsigiri hwenyu semafambiro amuri kuita muchiona mumatunhu?
Patakabuda navamangoma badi kuti vanhu vakanga vachiona utungamiriri sezvatakanga tiri muimba imwe chete navatangirai. Pakabuda paina vabiti, pakabuda paina maihondo, tikabuda tina navasepangomo, tikabuda tina navamangoma. Tikange taita chinhu chedu chimwe chete. Kubva kweumwe wedu pakati pedu zvinokanganisa vamwe. Kana izvozvo hatingaregi kuti hongu kubva kwakaita vamangoma pane vanhu vakakahadzika kuti chii zvakare zvava kuitika izvi. Asi nekuti vanhu vanozoona kuti vasara ava ndivanani uye zvavakamirira chii, vaenda ava ndivanani uye zvavakamirira chii, isu tinoimba kuti tiri kunzwika navanhu nyaya yedu. Saka naizvozvo tirambofira mberi nekubata kwatakaita, tiramba tichiremekedza zvatakabudira muimba yakanga tanga tichitungamirirwa navatangirai. Tinoshuvira vamangoma navamwe vavo rwendo rwakanaka nekuti nyaya yedu tese yatakabatana inyaya yekuti tinge tichiunza shandiko kuvana veZimbabwe.
Avanga vari munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC Renewal Team vaSettlement Chikwinya vari parunare neStudio 7. The sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti Zibau rinoti runotambira mutongo wedare reSupreme Court wekuti vemabhanga vavedzere vashandi vavo mari dzemihoro pachitariswa kuti kambani imwe neimwe inenge ichishanda zvakadii. Izvo zvinotevera kupikiswa kwakanga kwaitwa kuSupreme Court nesangano rinomirira vemabhanga reBanking Employers Association of Zimbabwe richipikisa mutongo wakanga wapiwa nedare reLabour Court wekuti vemabhanga vavedzere vashandi vavo mari dzemihoro pachitariswa mamiriro ezvoupfumi kana kuti inflation. Tabata mutungamiri wesangano revashandi vaPeter Mutasa kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Kana munhu achienda kudare unotarisira zvinhu zviviri, unotarisira kuti unokunda kana kuti unotarisira kutiwo zuva rinenge risina kunaka kwauri ndo unokundwa. So tichakagamuchira mutongo iwoyo, zvino tiri kutarisira kuti todii kuenda mberi.
Mungatsanangurira here vateereri pamwe nedzimwe nhengo dzenyu kuti mutongo iwoyu unorevei?
Mutongo uyu unoreva kuti kubva gore re-2012 tichienda mberi musekta mari dzevashandi dzitange dzichikwidzwa maringe nekukwira kunenge kuchiita mitengo yezvinhu zvizhinji zhinji inonzi inflation tichishandisa index yeCPI. Kana tadaro toseta mari inofanira kutambirwa, toronga mari inofanira kutambirwa nomushandi wese muindastri medu. Mumakambani mamwe rimwe nerimwe vashandi variko vozotaurirana nevanoshandirwa maringe nekuti makambani wawo ari kufamba sei, vari kuwana chii pakushanda kwavo, vopiwa mari dzinopfuura vamwe musekta medu.
Saka zvasiyana papi nezvamaidawo imi sevashandi?
Isu taitarisira kuti kusekta ndiko kunosetwa mari inopfuura kudyiwa kwaitwa mari neinflation. Tichitarisira kuti mushandi mumwe nemumwe awanewo mari inowedzerwa pane mari yaanenge achitambira makore ese. Taisa inflation kuitira kuti mari chaiyo inozosara inge yawedzerwa, nokuti inflation inongotsiva chete kudyiwa kunenge kwaitwa mari panguva yatinenge tichitsvaya kudzorera iyi. Saka ndozvataitarisira kuti zviitwe paindastri. Asi kunyange zvakadaro handioni kuti tinenge tanyanya kurasikirwa nacho, nokuti isu seunion tichati tikapedza kuno kuindastri todzokazve tobatsira vashandi through maworkers committee kuti vatangezve kunegosheta vawane mari chaiyo kunze kwekudzorerwa mari yadyiwa neinflation.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi vemabhanga reZimbabwe Bankers Workers Union vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Kusarongeka kwevari kupinza chibage munyika kubva kuZambia kunonzi kuri kutadzisa kupinda kwechibage chinotarisirwa pamwedzi. Zvinonzi matani zviuru makumi mana echibage ndiwo ari kukwanisa chete kunge achipinda munyika pamatani anenge achitarisirwa ezana rechiuru anonzi akatengwa kubva kuZambia mukati mematani anosvika miriyoni imwe chete. Asi sachigaro wesangano revanogaya upfu reGrand Millers Association uye variyo vari kutungamira kupinzwa kwechibage nevemakambani vatafadzwa musarara, vanoti ivo nehurumende vari kushanda zvakasimba kuona kuti chibage chapinda munyika.
Pane zvino tiri pakati pekutaurirana nevari vechibage vari kuZambia. Chirongwa chekupinza chibage chiri paviri. Pane chibage chiri kuuya chiri pasi pechirongwa chehurumende, kwozoyo chibage chichauya chiri pasi private sector kana kuti mamillers nematraders. Takaita dare iri pekutanga panyaya iyi svondo rakapfuura pamusangano weZimbabwe Food Conference Expo. Pakabuda nyaya yekuti nokuda kwokuti takuda chibahwe chakati wandei kupfuura madzo ese, tinoda kuti tivandudze mabasa anoita kuti tikurumidza kupinza chibage. Pari zvino tichitarisa nezviripo tinokwanisa kupinza chete 30,000 per month. Isusu tinoda kuti tikwanise kupinza 100,000 tons per month. Saka tine urongwa hwakati wandei hwatiri kugadzirisa hwacho hunosanganisira kuti tikumbire hurumende mbiri dzivhure mabhodha ashande 24 hours, uyezve tiite kuti urongwa hwokupiwa kana kugadziriswa kwemapepa pamabhodha hukasike, kuitira kuti rori imwe neimwe inenge ichiuya pabhodha ichapedze nguva inopfuura 1 hour iripo inge ichipfuura nechibage chiuya. Chimwe zvakare, tinoda kukumbira kuti sadaki ibvise mutemo kana kuti imboisa parutivi kana kususpenda mutemo unonzi third party rule unorambidza kuti kana iri motikari kana rori yabva kusouth africa yakaregistwa kusouth africa ikatakura zvinhu kubva kusouth africa ichienda nazvo kuLusaka haibvumidzwa kuzotora chibage kubva muLusaka kuya muHarare zvakada kuti mutemo uyu ubviswe kuitira kuti marori anenge aendesa zvinhu kuLusaka kana kuti muZambia kana kuti DRC kana odzoka akwanisa kuti takurirwo chibage achiunza muZimbabwe.
Ko imiwo nehurumende madii kungobatana moita chikwata chimwe chete pakupinza chibage apa pane kuti private sector ichipinzawo nediviri hurumende nediviri?
Hurumende iri kunza chibage sokudzwa kwedu chinenge chichienda kune vakadumburwa nenzara. Isusu tiri kuuya nechibage chatinoti tizogadzira zvokuzotengesa chingava chikafu chezvipfuyo kana kuti chevanhu. Saka hurumende ine chirongwa chayo chaaitira kuti ibvise nzara kunzvimbo dzakatsva. Isusu tiri kuunzira chibage kuti tiise muzvitoro.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Grain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Kelvin Mutize vari kuno kuAmerica pachirongwa chiya cheyali chinokokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Tinokutambira nemufaro paStudio 7, Kelvin.
Tinotenda chaizvo nekuva nemi.
Kelvin, ungatiudza kuti kubvira zvawapinda muno muAmerica zvii zvauri kuita?
Takauya muno tine program yeYoung Leaders Africa Initiatives. Inongonzi yari kana kuti Mandela Washington Fellowship. And takatosvika fikira pera iro. Saka sevanhu vakabva kuZimbabwe takangopatsanurwa tikaiswa mumayunivhesiti yakasiyana-siyana. Saka inini ndiri kuno kuArizona, kuPhoenix, kuno kudesert, kuno pisa-pisa kunoko.
Saka uri kukuona sei uchitarisa nekuZimbabwe?
Pane mukahawo mukuru because tikaona kuti kwatinobva kuZimbabwe kune zviriko but ukasvika kuno kuAmerica kuArizona kwatiri kuno unotanga kuona musiyano we even access to information kuti you know mabhuku atinoverenga zvinhu zvakatosiyana even ukaona mararamendi avanhu akatosiyana nakare kana chikoro chatiri chacho maresources avainawo vanokwanisa kuti vapfuridze basa ravo akawanda kupfuura atinowana kuZimbabwe.
Imi mune inonzi TV yangu, ungatitsanangurire zvishoma kuti munoita sei uye kuti pane zvauri kudzidza kuArizona zvii zvauchakwanisawo kunge uchiita kuti unge uchikwenenzvera mabasa enyu?
TV yangu online TV yepaintanet. Tinongotsvaga mavhidhiyo evanhu vari muno muAfrica nevari muZimbabwe. Tinongomaisa paintanet kuti munhu wese anokwanisa kuona akwanise kuona. Tinoona kuti vanhu vakawanda vanhu vane vachizoona vanobva kunana South Africa, kunana America, kunana UK, even nevanhu vakawanda vari muZimbabwe. Saka sezvo ndiri kuno kuArizona State, kuno Arizona State University, zvinhu zvakanaka nekuti tikudzidza kuti tinokwanisa kuwana vanhu vari kuita basa iri. Nekuti vanhu vari kuita basa muAfrica vakawanda, vanhu vari kugadzira mafirimu, vari kugadzira mamovie, vari kugadzira mavhidhiyo edzimbo dzavanoimba vakawanda. Asi kuti kuvabata kunonetsa nekuti communication haina kunatso yemuAfrica inotinetsei. Saka kuno kuti tikwanzira nemwero yekuti tinokwanisa kuita kuvandudza basa ratiri kuita sei.
Saka uchakwanisawo sei kuti unge uchinodzidzisa vamwe kumusha uko?
Chinhu chakanaka ndechekuti tisati tabva kumusha kuZimbabwe takakange titori nevanhu vatinoshanda navo vanotitevera vanotarisa mabasa redu and patinodzokera kuZimbabwe vakatotimirira kusati takatokumirirai kuti zvamakadzidza muzotidzidzisawo. Saka tikutarisirawo kuti patinodzoka tinokwanisa kuwana nguva yekutandara tichidzidzisawo vamwe vatakasiya kuZimbabwe kuti vadzidzo zvatakaita zvatiri kudzidza kunoku. Nekuti kuno kwatichabva kuno tichapiwa mabhuku ezvinhu zvese zvatichadzidza. Saka tokwanisa kutakura izvozvo tinodzidzisa vamwe kuti vaone kuti upenyu huri sei kunoko.
Tichitarisa zvirongwa zvakaita sana TV yangu zveTV inenge iri padandemutande reintaneti iri kutambirwa sei munyika?
Nekuti iyo nyaya yeintaneti iri kutekeshera muZimbabwe zvinhu zvakanaka chaizvo. Nekuti even kana pama phone yedu vanhu vakwanisa kuona internet vanhu vakwanisa kuona ma video pama phone avo pama television nema computer avo zvinhu zvakanaka sezvatisati kuona tikungona vanhu vari kuya kuzoona TV yangu pa internet vanhu vakawanda vemuZimbabwe almost vanhu tinoona kuti pavanhu vese vanouya pa TV yangu vari almost about 15-20,000 pamwezi. Tinoona kuti half yacho vanhu vemuZimbabwe vanhu vagari vanotogara muZimbabwe saka zvinhu zvakanaka kana tichiona vanhu vemuZimbabwe vachitizoona zvinhu zviri kuitika kwete muZimbabwe chete asi also muAfrica rese.
Aiwa tinokutenda zvikuru Kelvin nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda imi mukoma blessing maita basa chaizvo.
Manga makateerera kubva kuna Kelvin Mutize mukomana wechidiki akauya muno muAmerica pasi pechirongwa chinokokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama chinozikanwa icho nekuti Mandela Fellowship kana kuti Young African Leadership Initiative. Aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Khandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki.
Andishagoni kutaura nemi Akandivinga kuhope Sangu nirere Shikanzi hama sangu ndatoka Ndiri kupa kuchoni Asi andishafemi Andishanswi andishahoni Andishagoni kutaura nemi
Kokambo mukoma makaoma kubva kune chikomana chepauzumba Japraiser kana kuti mukudzei mukombe tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reMDC Renewal Team ropeta urongwa hwekuumba utungamiri hwematunhu pamberi pemusangano weCongress ichaitwa muna Nyamavhuvhu. Vashandi vemumabhanga vanoti vanotambira mutongo wedare reSupreme Court wekuti vemabhanga vawedzere vashandi vavo mari dzemihoro pachitariswa kuti kambani imwe neimwe iri kushanda zvakadii. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Khandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina maFlas Muhlanganya uye.